Kazila tiende wakomana. Kazila tiende wakomana. Kazila tiende wakomana.
Nengo zeta jamuka, dzanga dzisvika zana. Dzaungana panosangana migwagwa inoti Jason Moyo na Julius Nyerere. Padzatanga kuratidzira dzichiti hadzisi kufara nekushayikwa kuri kuitwa mari mumabhanga, kunonoka kuri kuita hurumende kubhadhara vashandi vayo mari, pamwe nekuoma kuri kuramba kuchiita zvinhu munyika. Varatidziri ava vanotiwo havasi kufara nenyaya yehurumende yekuda kuparura mari yemabond notes muna Gumiguru. Varatidziri ava vanga vakatakura maruva nezvinyorwa zvakasiyana siyana, uye zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi Mugabe chienda wauraya nyika. Mumwe wevanga vachitungamira kuratidzira uku vasteni zvorwadza vati hurumende yava Mugabe iri kupedzera mari muzvinhu zvisina maturo kunze kwekuti igadzirise matambudziko akatarisana neveruzhinji. Vasamewo wadzai avo vanove nhengo yesangano revanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union of Zimbabwe vatiwo havasi kufara nechisimba chiri kushandiswa nemapurisa kana vanhu vachiratidzira, zvazoita kuti vatsvage mvumo yekuratidzira kudare repamusoro reHigh Court mushure mekunge mapurisa avarambidza kuti varatidzire nhasi.
Hurumende yaRobert Mugabe kuti tati mabhondi notsi hatimadi, hatidi mari inopedzesera yaita seizvi. Muzuvera nhasi tinoti Baba Chatunga Chinamasa Mangunja, zororai mari dzedu mumabhengi.
Mutauriri weta jamuka vapromisi Mukwananzi vatiwo kuoma kuri kuita zvinhu munyika hakuchadi kuti veruzhinji varambe vakanyarara vachiti vacharatidzira zvakasimba kudzamara vaMugabe vabva pachigaro.
Vati muzive mapurisa hamusi mhandu dzedu, tiri vamwe venyu, tiri kuitira izvi nyika yedu zvifambe zvakanaka, saka tidzidziseiwo varume.
Mutungamiriri weboka revechidiki muMDCT vaHappy Mochidziva avo vanga vari mumwe wevaratidziri ava vatiwo havasi kufara nekushayikwa kuri kuitwa mabasa munyika.
Vechidiki vari kubrutalizwa nemapurisa. Vechidiki vari kuabductwa nestate security. Vechidiki vari kutongwa ne92-year-old in our generation, my comrades. In our generation, my comrades, tinofanirwa kujamuka. Hatigoni kuti tichongwe ne92-year-old. Tiripo isu kuti Mugabe is robbing our lives. Vachitora upenyu hwedu kutorwa nemunhu ane92. Panapa patimire panapa hapana anobvuma kuti sekuru vake vane92 years vabate gejo yaripo.
Varatidziri ava pavanga voda kutanga kufamba kuti vaende kumahofisi ebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kuti vanosiya gwaro renyunyuto, mapurisa anorwisana nemvonga mupopoto abva atanga kuvarova zvakaomarara, zvaita kuti varatidziri ava vaite aziva kwake aziva kwake, vamwe vachisiya bhutsu vachitiza apo vange vachiita ushamwari nemhepo. Vamwe varatidziri vazononga matombo vachitema mapurisa anga achivarova aya. Mapurisa ashandisawo hutsi hunokachidza pamwe nekumwaya varatidziri ava nevanhu vanga vachizvifambirawo zvavo mvura inovava, zvamboita kuti zvimwe zvitoro zviri pakati pedhorobha zvimbovharwa kwechinguvana. VaMukwananzi vaudza Studio 7 mushure mekuratidzira uku kuti pane varatidziri vanodarika 15 vakuvara zvakaipisisa. Vamwe vevakuvara ava ndiva Love Mochi Noputsa, vanove munyori boka revechidiki muMDCT pamwe nemutori wenhau anoshanda akazvimirira James Jemwa, uyo aendeswa kuchipatara mushure mekukuvadzwa musoro kwaaitwa nemapurisa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano rinoona nezvevechidiki reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe kana kuti YIDES vaSidney Chisi vanoti chisimba chashandiswa nemapurisa nhasi chinoratidza kuti hurumende yava Mugabe yave kutya vanhu vakaiisa muutongi.
Zvinhu zvarakidzwa mangwanananu nemapurisa kuti kuratidzira kwakaita kuitwa nevakomana nevasikana vaita jamuka kunoratidza iwo kuti zvozanu PF yasvika pachinhano chekuti haichakwanisi kuramba ichiterera zvinhu zvinenge zvichitaurwa nevanhu. Yasvika pachinhano iyo chekuti yaakukwanisa kungoti chero chinenge chango vanhu vakangoungana vakada kutaura zvakati, inoshandisa simba chayo chese kuti inge ichipunza izvozvo. Asi zvinotirakidzawo kuti pari zvino vanhu vasvika panguva yekuti havachatyiwo masimba ehurumende wayo, vanhu havachatyiwo kuratidzira zvavanenge vachiratidzira.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Chereti Charamba vaudza Studio 7 kuti vange vari mumusangano nekudare vanga vasingakwanisi kupa divi remapurisa panyaya iyi. Asi hurumende kuburikidza nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, mukuru wemauto General Constantine Chiwenga uye mukuru wemapurisa Police Commissioner General vaAugustine Chihuri vakati havasi kuzotendera vanhu kuti kuratidzira, kunyange hazvo bumbiro remutemo richiti vanhu vanokwanisa kuratidzira murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.